isusu takashaya zvinotangira nedzuro mhuri yese yezimbabwe yakarwadziwa kusanganisa masapota emdc nemamwe mapato ese akasiyana siyana nepasi rese nokuda kwebasa rakanaka raifa takashangana.
Tiri kunzwawo kuti pane musangano waitwa uyu imi hamuna kuenda, zviri kufamba sei mubato?
Musangano wanga wakanzurwa tanga tati hazvigoni kuti pasiwa vanhu vomanya vachiita sevanondokakavadzana kuti vatore zvigaro zvinhu zvakangosiyiwa zvakarongeka. Kune constitution iripo inoziva kuti kana president afa unozoripreswa sei, kunofanirwa kongress. Saka handizivi kuti hapera vamanyirei, asi zvisinei mukuru wedu washayika hatikaziri tichitaura izvozvo. Tobovika hama yedu tichichema nokutenda mabasa avakaita, tobva todi tobva tozotaura pasei. Tichiramba tichitaura zvakawanda panapa tingate tafanika chaakuita sepwere.
Tanga tichinzwa kuti mava muchida kumbotaurawo nevatori venhau, mazoita here musangano uyu?
Ndanga ndichindadaidza vatori venhau, indakataura nezuro. Chatangoona ndechekuti hatifani kukwidzana kutaura tenge tisingachemi munhu taakungotsvaka zvechikara. Indati zvatawirirana tati takatowanda tatisiko taurirana kuti musha kana pasiya unozvi pasiya, kana muchitoro wako munda mombosiya momboenda kundochema momboenda panosiva pacho mombonosangana. Kana muzoitati magaritare motozoita mambosvika mamboona kwakamira maisa mvuri. Ndo zvataita izvi. Kana zvii zvokuti vanhu vanomhanya havo nechipanda nokuti ndanga ndichichema mukuru wangu, haa, hazvina mhosva. Tichazozviona, tichataura tapedza.
Ko, tichitarisawo urongwa huri kuitwa nebato iko kuHarare, hongu mhuri ichiri kusouth Africa, zvii zviri kuitwa apa?
Bato kadhorotoita mvuri pamba ipapo, asi vamina vacho vazozouya vairi. Saka kwanaka vauya, zvichaita zvakanaka. Muchaona tinongonovachengeta zvakanaka. Toda kuti mazimbabweni acheme gamba redu pasina zvakawanda zvinotaurika.